Va Biden, avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa, vakakwanisa kudarika zvigaro zveElectoral College, mazana maviri nemakumi manomwe, zvinodiwa kuti munhu adomwe semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica, mushure mekutora zvigaro makumi maviri zvemudunhu remuPennsylvania nezuro. Vachichingamidza vaBiden paurongwa hwekupemberera kukunda kwavo murwendo rwekuenda kuWhite House, vari kutarisirwa kugadzwa semutevedzerwa waBiden gore rinouya, amai Kamala Harris. Vakati America yakasarudza mutungamiri wainoda, vakati vanonzwa manyukunyuku kuchingamidza kuruzhinji rwevanhu mutungamiri mutsva weAmerica.
We have elected a president who represents the best in us, a leader the world will respect and our children
tasarudza mutungamiriri anokwanisa kutimiririra, mutungamiriri acharemekedzwa nepasi rose, mutungamiriri anoremekedza mauto edu pamwe nekuchengetedza nyika yedu zvakanaka, mutungamiriri wemunhu wese muAmerica. Ndinonzwa manyukunyuka ekufara kuchingamidza mutungamiriri achangosarudzwa, Joe Biden.
Vachitaura pamhemberero dzekukunda kwavo dzakaitwa nezuro manheru mudunhu reDelaware, vaBiden vakati bato ravo rakakunda zvine mutsindo usati wamboitika munhorondo yesarudzo dzemuAmerica.
They delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million.
VaBiden vakatora mukana uyu kutenda zvakadzama vanhu vakavavhotera kuti vapinde panyanga.
I must admit it surprised me. Tonight we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow. Bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
VaBiden vakaratidzawo kutenda kukuru kuvanhu vatema vemuAmerica vakavavhotera. Vakati basa ravo rekutanga vava muhofisi nderekurwisa chirwere cheCOVID-19, kuona kuti munyika mapodzwa marwadzo akakonzerwa neutongi hwakanga husina kunaka, pamwe nekuona kuti America yaremekedzwa zvakare pasi rose. Vachitaura vasati vachingamidza vaBiden, amai Harris vakati kunyange hazvo vari mudzimai wekutanga kutora basa iri, havasi kuzoita mudzimai wokupedzisira kuva nechinzvimbo chepamusoro.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because
kunyange hazvo ndiri mudzimai wekutanga kusarudzwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika, handisi kuzoita mudzimai wekupedzisira kusarudzwa pachinzvimbo chepamusoro, nokuti mwanasikana wese ari kuona zviri kuitika iko zvino anoona kuti inoi nyika inopa mukana kumunhu wese.
Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, vanoti sebato vanofara nekusarudzwa kwavaBiden naamai Harris.
Aiwa, isu takanyanya kufadzwa nekudzidza zvikuru vaBiden vachitaura kuti kunyange vanhu vanga vachirwa vachinetsana mwari kokoko mwari kokoko, zvakakosha kuti vanhu vaise nyika yeAmerica pamberi. Vakataura mashoko ekubatanidza, vakati ngatichibatanei. Takanyanya kutibata ndechekuti pavakataurayo kuti vanenge vari president wevanhu vose vemadhemocrats nevemarepublicans, havasarudze, vanongoshanda navo vose ivavo zvakanaka. Zvinongofadza kunzwa munhu achitaura nyaya yeunity nekudhe inotibatsira.
Vadzokora vanoti sarudzo dzemuAmerica munongedzo wakanaka wemaitirwo esarudzo.
Aiwa, isu tinozvitambira zvikuru nekuti zvinongoratidza kushanda kunoita democracy munyika ino ya America. Nyika dzose dzaratidzwa kuti America ndo vakuru vedemocracy.
Sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanotiwo kunyange hazvo vange vachishanda navaTrump. Vanoti nematambudziko ezvematongerwo enyika kumurume uyo uyo akashanda kwetemu imwe chete ari panyanga.
Ya, tikuna vaTrump tinoda kuti musavaTrump. Maka tinotenda nebasa ramakaita for the past 4 years. Panguva ino America yasarudza bato rairi kuda kuti itungamirirwe nayo for the next 4 years. Imi chita iso mkuru wanga chitungamirira nyika yakakura zvikuru pano pasi pose. Chite wedzerai mitemo yomunyika imomo. Moitawo as a citizen mokwanisawo kuti muchirega vaBiden vachitora White House. Vapinde muWhite House zvakanaka, moitawo a good handover takeover navaBiden navaHarris imimi navaPence. Mora moitawo inonzi patriotism kana kuti statesman. Muchirega kuramba mchimanya nezvekumakotsi nokuti mavotes acharidza kuti aiwa angari mufavor yaBiden navaHarris.
VaCharumbira vanorumbidzawo kupinda kwaMai Harris muchigaro chechipiri chinokosha muAmerica. VaBiden vakashanda vari mutevedzeri wavaBarack Obama kubva muna 2009 kusvika muna ndira 2017, apo pakatoreswa vaTrump mhiko yekuva mutungamiri wenyika mushure mekukunda amai Hillary Clinton musarudzo yakaitwa muna mbudzi 2016. VaBiden vakashandawo senhengo yedare reSenate kwemakore makumi matatu nematanhatu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Ray Choto.